manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi, uri musi wechipiri kubvumbi 12/2022. Makateerera kuStudio 7 nevinyuro nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuwa nesu mchirongwa chedu cha nasi ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti hezi mweziru mchirongwa chedu cha nasi zime zwaru wazwe Zimbabwe ziri mu South Africa zino tukuzokera kumusha kuri nani sezo munyika iyi maberekera ingwe Zimbabwe Anti-Corruption Commission ino tikuzafambiswa basa zvakanaka kwakaitwa nevaimbotungamirira commission iyi ndiko kurikupa kuti mabhuku ayo ezvekufambiswa kwemari asamire zvakanaka asi vamwe vanorwisa uori vanoti zviri kutaurwa nezak ndezvemugodzi Matsuro mumwe murume anonzi apfura vanhu vasere muNew York uye ave kutsvagwa nemapurisa iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi tichiva kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvinhu zvaramba zvakaita manyamamire nerongo kuSouth Africa zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvichiti kudzokera kumusha kuri nani panguva ino izvo zvinotevera kupondwa nekupiswa kwechimwe chizvarwa chemuZimbabwe vaElvis Nyati muJohannesburg nezvinofungidzirwa kuti zvizvarwa zveSouth Africa zviri kuda kuti zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvibude munyika iyi zvichipomerwa mhosva dzekuba nekutora mabasa. Mumwe avo vari kuda kudzokera kumusha ndivati Chachkei Mutande vari kuita mabasa emaoko muWestern Cape umo vakatemwa netsvimbo nemabhemba nevagari vemunzvimbo iyi vachipomerwa mhosva yekutora mabasa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Mchanganya uye weStudio 7.
Ndakamuka kuri musi wa25 kundava ndarara kwabuti kwandaigara ndandatobva kwogwezi vanga vatosvika kudzimba dzaigara vanhu ndaisingashandi kana kuita zvemapishitopu ndaitogarawo zvemukuku saka vakasvika vakatora zvinhu zvese mumbongosara mupamaemti saka inda ndisingambozivo kuti vatora pandakati ndichipamaidza kunotora mapambo emwana pane mwana musikana wangu anga akabetserwa musi wa15 March nyaya yacho akaitika musi wa25 March iyoyo then mudzimai wangu anga asina kwanisikana kuita chaanokwanisa anga akaitwa operation ndakati ndiri pakufamba kubva ndikaona vanhu vakaungana kumberi vakawanda vaitosvika kana ku90 ndobva 3 vangotobva muvanhu imomo vakawanda kudaro vachifunga kundivinga
tipeiwo nhoroondo yekuti zvakafamba sei musi uyu
pakutiza kwainaya pasi paitedza pandatsika ndikatoona ndikafunira ruoko papo pandakadona ndikabva ndafunga kuti kumuka nditize futi zvakare ndikamuka ndikazama kubata ruoko rwakafunira ndikabva ndapamha futi kutona pasi apa ndaitonera pedo nekarwizi kanogara mamvura yesvineogara vanguruve apa vasvika ipapo apa vakatanga kutonditema ivo matemero avaita aitondisiva itofunga kuti ndandafa endikoshovanhu vandatofa ndaangazivikana kufema kana kuita sei ndandaka kana kudanidzira kana kuchema chaka ndasingakoni mapurisa ndavakazouya akatonditorawo ndichienda kuchipatara chefriday anongonomira kuchipatara chiri koko kwativi chipatara ndangosva ndichitongonopfuura nichiuya kucape town chipatara chikuru kuno kuiri friday saturday sunday monday tuesday ndakangonyarara sunday vaitofunga kuti ndatofa onga vakandiudza vaifunga kuti angautofunga kunawisa muchani ndopaangautofunga kudisa kunangokaruka nangomusawo maziso angu ndopa vakatanga kufunga kundisona sona inguva refu ndiri muchipatara sisi ndisingagoni kana kushama mumuromo wangu
pari zvino shuviro yenyu ndeyei
kanji nama chungu chindikata usindapura wakana nukangu wana ozma kijupu wensuzo nikasanganza umari wundinde ni muri ya mkumbu chasisi nikunu zuru rabuzi parezi na hapa kushanda chako chako taka kuwara zingaiti kukwara mkata chako chako nukwazi kana kushanda chino
chizwaru wache Zimbabwe vati chachkei mutande vari parunare ku Western Cape South Africa na Mavelas Mshanganya uye we Studio 7. Zimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC inoti kusafambiswa zvakanaka kwebasa kwakamboitwa nevatungamiri vecommission ikare ndiko kopa kuti mabhuku ayo asamire zvakanaka. Izvi zvinotevera gwaro rakabudiswa nehofisi inoona nezvekufambiswa kwemari dzehurumende kana kuti Auditor General rinoti ZAC iri pamapazi nemakomisheni ehurumende asina kuipa magwaro akakwana ekuti yakafambisa sei mari dzayakapiwa nehurumende. Muguzia nyai, tabata mutawariri weZAC va John Makamure.
Zvakataurwa na Auditor General zvinhu zvakaitika between 2012 and 2017. Ino commission yakapinda muhofisi muna July 2019. Saka zvinhu zvakaitika commission ino isati yava muhofisi.
Saka chii chamakaitawo imi mapinda muhofisi?
Patakapinda muhofisi takaona kuti mafinances ecommission anga asina kunyatsomira zvakanaka. Ndokubva tati regai tiuye nezvinangwa zvekuti tigadzirise. Ndobva tatora matano akati one day kuti tigadzirise zvakanga zvakanganiswa nemacommissions anga alipo. Saka takatarisa finance department yedu tikati ngati itei kuti tive nevanhu maofficers ane unyanzvi, maofficers akatrenwa, maofficers anokwanisa kuita basa bemafinances. Saka takakwanisa kurekruta maofficers atofunga kuti vane unyanzvi pabasa iroro. Tadaro takaita matraining programs akawanda
angare ya
kuti maofficers edu maskills avo ave apamusoro soro. Tadaro takaramba tichitaurawo nana Auditor General kuti tinyatso vatichinzwisisa kuti zvavanga vachisangana nazvo zvazvakamira sei. Ndosaka paya takazosaina memorandum of understanding na Auditor General zvinotibatsirawo isu seZAC kutiwo tinenge tichishanda tese pakugadzirisa mafinances ecommission. Saka kutaura kwandiri kuita kunoku mabooks ecommission mafinances ecommission ndingati agadziriswa panguva ino commission ino iri muhofisi kubva muna 2019. Ndinoda kutaurira ruzhinji rweZimbabwe kuti kubva kuna 2020 kuno Auditor General haasi kuzopaya tinoti adverse report kuZAC.
Sei muri kupa chivimbiso ichi?
Mafinances zedu tagadzirisa zvaitika kudhara zviyazvo takatora matano kugadzirisa. Saka ZAC yaimwe yamaorganizations ine zvirongwa zvayo zvamafinances zvatwasanuka. Nokuti seZAC tinofanira kunge tichipa muenzaniso sevanhu vanorwisa uore. Tipe muenzaniso wokuti isusu mari dzepublic, mari dzehurumende tinodzisevenzesa zvakanaka uye kuti masystems edu ndiwo anotarisirwa kuma public entities. Saka takatora matano yese iwayo okugadzira mafinance and procedures manuals edu, tikagadzira masystems edu yese in place, mafinances edu ava in order. Saka commission ino yakashanda nesimba kutarisa zvanga zvaitwa hatisati tauya muhofisi. Tobva tazvigadzirisa. Saka tichienderera mberi hatisisina dambudziko iroro paZAC.
Mutauriri weZAC vaJohn Makamure vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo vaAlois Chaumba vesangano rinorwisa nyaya dzeuori reAnti-Corruption Trust of Southern Africa.
Nyaya yamataura iyi inorwadza uyezve inoodza mwoyo nekuti Zimbabwe Anti-Corruption Commission inofanira kunge iriyo boka rinofamuenzaniswa kuti basa rinofambiswa sei nemazvo. Zvino kana riri iro raakutadza kuita basa rinogwa simba rekuedza kunoongorora mamwe mapati ehurumende rinomba rashaya simba.
Zvinoti ratidzei tichitarisa iwo makomishoni anoumbwa nehurumende aya vachaomba?
Sekuona kwandiriita hangu inini kuti machapter 12 institutions mazhinji acho haasi kukwanisa kuita basa raakanzi aite, nekuti zvinotangira pakudumwa kwevanhu vanopinda makomishoni iwayo. Mazhinji acho vanhu vacho vakapinda ipapapa they are political appointees, saka vanenge vakatsigirwa nezvinge vakadoma kuti vashande imomo. Saka idambudziko guru ratinaro kuti organization dzatinofundira kuti ndiwo anenge achimirira vanhu, tinotoona ariwo pamberi pekunge vachitobira vanhu. Saka Zimbabwe Anti-Corruption Commission yatadza basa, dai vari vamwana vane chimiro vese zvavo vatosiya basa, nekuti hapana muenzaso wari kupa kune nyika.
Asi sei tisingaonewo vanonzi naauditor general vakanganisa basa vachisungwa?
Vanhu ava vamwe chete vanodya vese. Mari dzenge dzichishayikwa idzodzi dzikwadziungwa dzinoshandiswawo nevanenge vavapa basa iroro pakukambana kwavo. Uyezve kazhinji kazhinji kuona kwatinoita netsvakurudzo dzatakaita, kana usina kumbobawa kana kumbonokora muhomwe yehurumende, kazhinji kazhinji basa hauriwani. Saka unofanira kunge uchitonokorawo kuti ujeno chikwata chinonokora. Saka havakwanisi kuti vasungisane, nekuti ngoma yacho vanenge vachiziva, vanotamba vese. Ava vanenge vachishandiswa vari pamberi kuti vakwanise kuona mukana wekunokora muhomwe yehurumende vachizonopowa vanenge vavaisa pamabasa iwayo.
Sei muchidaro? Nekuti kanyangwe mutungamiri wenyika anogara achitaura kuti chinangwa chake chikuru ndechekurwisa uori.
Hurumende haina mbogara yamboita hayo chidokwa dokwa chekuda kurwisa uori. Zvinokanganisa kubudirira kwawo nezvemweya tongero wenyika. Dai hurumende yakanga ine chidokwa dokwa chekurwisa uori, zvamatara zvacho kuti vanhu havafanirwa vachisungwa vachienda kumajeri. Iye zvake pachayo makatarira paripoti yavo yegore rapfuura iroriri, mari yavakashandisa vachiita basa ravo nevanhu vakasungwa vakaiswa kumatarezi mhosva hazvienderani. Zvichireva kuti izvo kuzaki kubasawo kwavanongoendawo zvavo, asi hapana political will yekurwisa uori. Hakuna chidokwa dokwa chinobva kuhurumende, vanongosimbira pakutaura chete asi pakuita hapana, izero. Saka tichiri kure nekurwisa uori munyika munomu.
VaAlois Chaumba vesangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vari parunare muHarare. Chete anonzi akuwara zvakaipisisa, apo vanhu gumi nevatatu vanzi vakuwarawo vasere vavo vachiita zvekupfurwa nepfuti kuBrooklyn, New York muchitima. Mapurisa anonzi atangawo kutsvaga murume ari kufungidzirwa kuti ndiye apfura vanhu ava. Mukuzeya nyaya iyi, Mavilas Mhlanganya uye weStudio 7 abata chizvarwa cheZimbabwe chiri muguta iri vachakangwenya.
Suvana veZimbabwe tiri kutsvaga to make a show hapana kuwadzwa kana kuti hapana kanganiswa uye hapana munhu ari kunida. Ini ndoshanda ndiri mufundisi weSalvation Army iri muNew York macho. Saka taitaura kuti uziva kuti chii, pane ari kunida help here, pane aafektwa here, tobatana tobatsirana. So asi pari zvino hapana chachatanzwa pakunyanya sei pamusoro pevana veZimbabwe kuti pane anogona kunge ari affected, but vatozive vari kuBrooklyn they are safe right now.
Tiri kutonzwa kuti zvinhu zvawanikwa zvichivharwa imomo New York, kwakamira sei?
Area yacho iyoyo yekuBrooklyn netrain dzinoenda ikoko JUnit dzatovharwa, hazichafamba because vari kutsvaga munhu iye iyoyo aita nyaya idzodzi. Saka vari kutsvaga vanotasa makameras ese nekubhoza anga akapfeka uniform, saka vari kutsvaga mushuwa vanomubata.
Imi semafundisi panguva ino zvii zvamuri kuita? Muri kuwanikwa muchinamata here? Munee muchiita sei? Tinoona kuti guta reNew York rakambosangana ne9/11.
Inguva yekunamata inguva yekupa vanhu hope nekuti varambi vari muchitenderano chavo, nekuziva kuti Mwari ndiwo mutungamiri wazvose uye Mwari ndo vachiri mucontrol. Kuti vanhu vasatya bhonzi vakapedzisanga vatya, vanhu vanotadza kutogara upenyu hwavo. So isu basa redu nderekupa vanhu hope nekubatsira kuti faith yavo irambi yakasimba, nokuti muvengi ane simbawo zvekare. Isu tofanira kutosimbaradza vatendi uye nevanhu veMunew York. Doba sare diyo. Ipapa vitengitu sanga na pani group redu e WhatsApp group run Zim Family USA irevana ve Zimbabwe vese varumu US. Vatunu inkarijo tuvapata na ipapa achicho jema video jedin jedin atopatrana neguya mrana nesunu jenem soro jega jega pa Zim Family USA WhatsApp. Doba chaisa ma updates ese vichika esunu jugitika uye vanuda imida help ma hotline chuba reisa ipapa.
Chizaru wache Zimbabwe, chirimu New York, munomu Amerika, vachaka ngwenya, vachitaura varu varunare ku New York kwa kare na Mavelas Mchanganya uye we Studio 7. Muzvinafundo edimwenje sachigarwe Board Zimbabwe School Examination Council kana kuti ZIMSEC mumashoko kuvatori venhau nhasi vazivisa kuti vadzidzi kutanga mangwana vanokwanisa kuona nekutora zvakabuda mubvunzo ze O level. Mukuzeya nyaya iyi Tabata vabani manokore vanova mukuru weSchool Development Association sangano rinoona nezvebudiriro muzvikoro.
Tirikunzwa kufara kuti bvunzo dzedu dzeolevel dzabuda. Apo maringe tichitarisa kuti kubva gore rakapera takanga tine zvimhinga mpini kunyanya kukanganiswa kanganiswa kwedzi kwedzi dzevana nekuda kwemalockdowns nenhau dzeCovid-19. Saka tinofara kuti mari dzavo dzabuda time iripo, abudawo paholide yenenge first term.
Sei zvanga zvakakosha kuti akurumidze kubuda?
Zvanga chidisa chose kuti dai mari dzavo dzaanga abuda earlier kuti vana veform 5 vatange first term, but sezvisinei hazvo. Zvinopa vabereki nguva yegadziriro vagadzirire vana vavo vati vari kuenda kuma A-level votanga zvakanaka kunyanya vari kuenda kumaform 5 avo.
Munotambirawo sei zviri kutaurwa neZIMSEC zvekuti uwandu hwevana vakanyora vakabudirira hwakati kwirei zvichienzaniswa negore ra2020?
Takawana mamhinga mpini zvakati wandei gore rapera maringe nenhau dzeCovid-19 tichivhara zvikoro zvisingavhurwe kwenguva yakati rebei. Asi ndinotenda kuti maticha edu akashanda zvine simba under the circumstances kuti mari dzavo dzedu aimprove asvike palevhel yaakasvika. Pamwe nemaheads nemaSDCs vakashanda zvine simba zvaitarisirwa nehurumende tichiona kuti danho rakatorwa rekuisa new curriculum rinenge riri kuti fambei hongu apo nepapa paine zvimhinga mpini nenhau dzemakala dzaitaura. Asi tinopa kutenda zvikuru kuti maticha edu akashanda nesimba kuti maresults akwire nepesendizi yaakakwira nayo iyo.
Vabani manokore mukuru weSchool Development Association sangano rinoona nezvebudiriro muzvikoro vanga vari parunare muHarare. Zvinonzi hazvina kumira zvakanaka muUkraine umo mauto eRussia akawanda anonzi ananga kudunhu reDonbas. Mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vanoti hapana kudududza pahondo iyi uye nhasi vanga vachisangana nemutungamiri weBelarus vaAlexander Lukashenko. VaPutin vati nhaurirano pakati penyika yavo neUkraine dzatadza kubudirira. Ukraine inoti vanhu vanodarika zviuru zvina vabviswa kunzvimbo dzine hondo. Mukuzeya nyaya iyi Mabilas Mchanganya uye weStudio 7 abata muzvinafundo Moses Rumano.
Zvino handisi kuona bachichienderera mberi nekuti kufunga kwangu ndekwekuti Russia yaifungidzira kuti inokwanisa kungotora nyika yeUkraine nyore nyore. Izvozvo hazvina kuita sekumaonera kwangu achiita nezvatakuzoona zvaakuitwa neRussia kuti waakudoma munhu anozivikanwa neutsinhi kuti atungamire hondo yemuUkraine. Zvaakureva kuti zvawanga wachifunga apa weRussia handizvoba zvazobuda ipapo muUkraine. Saka tiri kuona kuti hondo iri kuramba ichienderera mberi, hondo iri kuramba ichingokura zvishoma nezvishoma. Zvenhaurirano zviya handioneva kuti zviri kushanda parizvi nekuti Russia ida kurangidzawo masimba ayo kuti ine zvombo zvakawanda uye ine simba. Apa Ukraine iri kurangidzawo kuti iyo inyika inoshanda nesimba, inyika yakazvimiririra, inyika ine chido chekudzivirira kuzvitonga kwayo kuzere yakubatsirwa une dzimwe nyika dzekunze saka ndiri kuona hondo ichiramba ichingoenderera mberi kwengo yakakuya zvichikonzera kudeuka kweEuropa rakawanda munyika yeUkraine.
Tinoona vaZelensky mutungamiri weUkraine vari kuwanikwa vachikumbira zvimwe zvombo kubva kupasi rose uye zvenyanya kuAmerica uye zvekuko Russia ichisimbaradza mauto ayo. Munoona izvi zvichizomira sei?
Izvi zvinokashamadza uye zvinotyisa. Tiri kuona kuti zviri kuitwa neRussia izvi zviri kupa kuti zvichakonzera hondo yepasi rose uye inenge ichitora nguva yakakura. Nekuti hatisi kuona apa zvawakambotaura iwo waputina wekurussia wachiti waroda kuita ceasefire zvasiyiwa pasi zvese zviya waakusimbaradza zvehondo kuti varamba vachiparadza vanhu vachiuraya vanhu vasina bamhosva. Saka zvaakunetsawo izvozvo nekuti pasi rese rinenge richiona zviri kuitika izvi. Nyika yeAmerica yobva yatumirawo yobatsira nezvombo nezvimwe izvo. Saka zvinoreva kuti zvishoma nezvishoma pasi rose rinenge raakuti raakuita hondo wasina kuziva kuti yatanga sei basi ndokutanga kwazviri kuita. Zvinopa kuti zvinotyisa nekuti zvinoreva kuti inoita hondo yepasi rose. Pari zvino America iri kuwapa uye nedzimwe nyikawo dzakatenderedza zvinotyidzana neAmerica dziri kubatsira kupa zvombo zvinoshandiswa zvehondo kuti nyika yeUkraine irwisane neRussia. Saka zvaakureva kuti America neRussia dzaakurwisana nekuti vane zvombo zvavo zviri kushanda. Zvombo zviri kushanda muUkraine ndezvemuAmerica nezvimwe zvinobva kuBritain. Saka tiri kuona kuti nekuzofamba kwenguva zvichareva kuti America iri kutopinda muhondo yacho.
Muzvinafundo Moses Rumano vachitaura vari parunare kuKansas naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeAmerica iri kukurudzira zvizvarwa zvayo zviri mudunhu reShanghai muChina kuti zvibudemo kana zvichiita mabasa asina kukosha sezvo dunhu iri riri kutatarika kudzikamisa chirwere cheCOVID-19 chinonzi chiri kupararira zvinotyisa zvopa kuti vanhu vambomiswa kuenda kumabasa kana kunoungana pachiitwa inonzi lockdown. Kubva kutanga kwemwedzi uno zvizvarwa zvedunhu iri zvanga zvichikurudzirwa kuti zvigare mudzimba. Vanhu 25 vafa muPhilippines zvichitevera mafashamu emvura uye dutu mpengo remhepo zvapawo kuti ivhu nematombo zvikoromoke kubva mumakomo zvichiuraya vanhu. Dutu mpengo iri riri kunzi Tropical Storm Maggie uye rarova dhorobha reBay Bay mudunhu reLeyte. Zvuru nezvuru zvevanhu zvamanikidzwa kutiza misha nekuda kwemafashamu aya. Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vari kuchema-chema nekukwira kwoita zvinhu zvakaita sehupfu, chingwa nezvimwe zvakawanda uko mihoro yevashandi isiri kuwedzerwa. Hurumende inoti kukwira kwezvinhu kuri kukonzerwawo nehondo iri kuUkraine zvopa kuti zvinhu zvakaita segorosi nemafuta ekufambisa dzimotokari zviwedzerwe mutengo sezvo zvichitengwawo kuUkraine neRussia. Asi gavhna weRBZ Dr. John Mangudya vanotiwo vari kuedza kudzikamisa dhora remunyika riri kuramba richishaya simba zvopawo kuti mitengo yezvinhu irambe ichiita chamuramba mhuru. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata vaMoyo.
Ichokwadi kuti mitengo yezvinhu kusanganisira chibage negorosi yakakwira. Asi haisi kwekutanga kuona mitengo yezvinhu ichingokwira. Taona mitengo zvayo ichingokwira zuva nezuva nenyaya exchange rate iripo muno muZimbabwe. Imari tiri kushandisa ndiyo iri kukonzera kuti mitengo yezvinhu isamire panzvimbo imwe chete. Zvinhu izvi zviri kukwira asi mihoro yevashandi haisi kukwira. kukwira kwazoita chibage chiri chinhu chinodyiwa nevakawanda tinoziziva kuti chibage ndicho chinobudisa tinoti staple food inodyiwa nevanhu vakawanda munyika munomu zvinenge zvakutoreva kuti vashandi vakawanda nemari zvishoma zvavanowana vachatobudisa imwe mari zvekare kuti vakwanise kuraramisa mhuri dzavo pane zvakawanda zvinogona kuitika kuti zvichienda pamberi nenyaya yekuti vanhu vachatorara vasina kudya nevaya vanorwara vanofanira kuva vachiwana chikafu vasati vamwa mishonga vachakuvadzwa nemishonga nenyaya yekuti vanenge vachitora mishonga vasina kudya nenyaya yekuti chikafu chacho chinenge chisipo
Ko hurumende hainawo here zvamunofunga kuti inokwanisa kuita kuti ibatsiridze kuti mitengo isakwira zvakadaro
Ma austerity measures aripo ari kutedzerwa nehurumende haabvumidze masubsidies haabvumidze kuti hurumende ipindire kumarket kana pane zvinhu zvakafanana neizvozvo kana tingati panyaya dzemitengo saka pana zvichabatsira iyo zvino vanhu vanongosangana nemutengo vanongosangana nenhamo asi hurumende haisi kupindira ndiyo policy kairipo patinenge tichiti tiri kuedza kukata maexpenses ehurumende zvinoreva kuti hurumende hapana painopinda kuti ikwanise kuita hedge kana kuti kuvatsira vaya vanoshaya neruvatsiro nekuti mutengo ikwanise kugara iri pasi hurumende ichivatsira nekupa mari havana mari yacho even vanayo asi polisi inenge iripo ndeyekuti hurumende inoda kusevha mari saka haigoni kupindira panyaya dzemutengo
kuzvirongwa zvatinombonzwa zvichitaurwa zvinonzi zvinobatsira vanhu kurima chibage nezvimwe zvakadaro daro vanhu havana chibage here negorosi mumatura umu kuti vabatsirike
zvirongwa zvehurumende haziwaniki nevanhu vese muzimbabwe sistimu iripo ndeyekuti zvinodependa kuti uri panzvimbo ipi uri kutamba nani saka pane zvirongwa zvimwe zvinoita zvatinoverenga kumapepa zvatinonzwa kumaredhiyo ndipo pazvinogumira ipapo tingaenda kuvanhu hatizvioni zvirongwa izvozvo asi gore rino hatina kuwana mvura yakati wandei kana kuti yakakwana zvinoreva kuti zvirimwa zvakati wandei zvichati dhurei
munyori mukuru wesangano rezimbabwe congress of trade unions vajafet moyo vari parunare muharare naivan zininga westudio 7 munhau dzemitambo chizvarwa chezimbabwe chakanga chichirairidza chikwata chesupersport kusouth africa kaitano tembo chadzingwa basa zvichitevera kutatarika zvakanyanya kwange koita chikwata ichi mumashoko kuvatori venhau chikwata ichi chinoti chakashanda natembo kwemakore makumi maviri nematatu semutambi uye murayiridzi uye chatiwo vatenderana nezvekusiya basa kwake mune zvakanaka pane runyerekupe rwekuti basa iri richapiwa Ben McCarthy chirongwa chevechidiki chethe connection naHPM nasi Mike Hove weStudio 7 ari kuita hurukuro nezvizvarwa zvezimbabwe zviri kusouth africa nezvechirongwa chiri kunzi operation Dudula chekudzinga zvizvarwa zvezimbabwe nezvekune dzimwe nyika zviri musouth africa kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318 vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisa anoti 909 a.m. 6175-7255 pashortwave. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya muchinzwa nhaudze isindebele.
Soko isika tisenda bakuvi VOA ndebele.